Vachipa umbo kukomiti ya paramende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika maererano negadziriro dzekuvhura maboda dzavari kuita, mukuru webazi iri reimmigration department My Respect Gono vati gadziriro dzavo dziri kufamba zvakanaka. Vati vachangobva kuita musangano kumasvingo nebazi reInternational Organization for Migration apo vakazeya gadziriro dzekuvhura maboda.
Discussed the operational situation and contingency plans in anticipation for the opening of border posts. We advise all station heads to come up with plans for the shortcomings phase, the reopening of borders, and I am happy to report that the presentations the preparations are progressing well.
Vatiwo huwandu hwevanhu vaipinda munyika vachishandisa nzira dzisiri pamutemo hwakakwira zvakanyanya panguva yekuvharwa kwemabhodha, uye vanofunga kuti huchaderera pachavhurwa mabhodha kutanga kwazviita. Amai Gono vati chishemo chavo chikuru pari zvino ndechekuti michina yavari kushandisa pasi peborder management system yasakara zvekuti vanotora nguva yakareba kugadzira mavhiza nemamwe magwaro anenge achishandiswa nevanhu vanenge vachipinda nekubuda munyika. Vatiwo pari zvino mishina yavo haikwanisi kuona kana munhu achishandisa magwaro emanyepo, izvo zvinoita kuti mbavha nevamwe vanhu vasingakodzeri vapinde munyika. Amai Gono vati vanoda mishina inoita kuti bazi ravo ribatanidzwe nemamwe mapazi ehurumende akaita seZRP, Zimura nemakambani endege dzinopinda nekubuda munyika, vachiti izvi zvinoita kuti vakwanise kubata vanhu vasingakodzeri kupinda kana kubuda munyika. Vati vanofara kuti hurumende yave kutsvaga imwe kambani ichavaisira mishina mitsva pasi pechirongwa chavo cheintegrated online border management system mushure mekumiswa basa kwekambani yavaishanda nayo yeAfrosoft.
The permanent secretary has chosen a committee to look into the issue of the integrated online border management system, and this system is unique in the sense that it involves the whole ministry. Immigration system is going to be able to speak to the police, going to be able to speak to the RIT office, and considering the sensitivities of the information, especially that lies in our registered general office, it means it has to be guarded closely.
Vatiwo vari kuchinja vashandi vavo nzvimbo dzekushandira senzira yekudzivira uori uhwo hunoitika kana munhu akashandira panzvimbo kwenguva yakareba. Asi mumiri weBuyera South vaJoseph Chinotimba vati vashandi vanenge vachiita uori havafaniri kunge vachichinjwa nzvimbo dzekushandira nekuti vanoramba vachiita uori. Asi amai Gono vati vese vanoita zveuori vanorangwa nenzira dzakasiyana siyana dzakaita sekudzingwa basa. Zimbabwe yakavhara mabhodha ayo ese muna Kubvumbi, uye pari zvino yakavhura nhandare dzendege dzeHarare, Bulawayo neVictoria Falls. Mabhodha akaita seBedbridge, Plumtree, Forbes nemamwe ari kuvhurwa kumunhu wese kutanga kwazviita. Gweta rebazi iri vaProsper Kamparami vaudzawo komiti kuti zvinhu zvifambe pamabhodha panofanira kuve nekudyidzana kwakanaka pakati peimmigration department nemamwe mapazi ehurumende. Vatiwo panofanira kuva nekudyidzana pakati penyika dzemusadic kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo semuenzaniso dzimwe nyika musadic dzakavhara mabhodha uye dzimwe dzakavhura, vachiti matanho aya anofanira kutorwa paita kutaurirana pakati penyika dzine mabhodha akafanana. Panyaya yekuti nyika ivhure dzimwe nzvimbo dzekubuda nekupinda munyika, vatiwo panofanirawo kuva newirirano pakati peZimbabwe nenyika dzakaipoteredza. Immigration department ine nzvimbo 32 dzinopinda nekubuda nevanhu, uye ine urongwa hwekuvhura dzimwe nzvimbo dzinopinda nevanhu. Bedbridge ndiyo nzvimbo inopinda nekubuda nevanhu vakawanda kudarika nzvimbo dzese mudunhu reSadic.